nekuti takabarwa pamwe kwaita ukama wekusanganiswa nekuti ndakawanikwa kwenyu hoya ukama wekufambidzana nekuti takazarudza usawira kose kwamuri kuriko kunobva kudzikisirwa kwangu kose kose kwamuri kuriko kunokuzurwa chimiro changu chose kose kwamuri kuriko kunobva mashoko anodzimba moyo kana iri imba iyi
ndisiyai mimi sendeka
kana uri musha uyu
Ndivakendeka
Kana ruru rwendo rwacho
Ndisiyai ndifambendeka
Kana uri upfumi wamuna
Ndisiyai ndishavendeka
Chenda shuwa kubata nemaoko angu Ndikofuka mangu kumbira kutsimaidziswa kwevavengi vangu Iwanike vadzivisi handi vatora Andi mutorwa Yewangu weu suhire Kose kumuri Kuriko kunobva kudzikisirwa kwangu kose Kose kumuri Kuriko kunokuzurwa chimiro changu kose Kose kumuri Kuriko kunobva mashoko anodzimba moyo Kana iri imba iyi
Ndisiyai ndisende
Kana uri musha
Makasarudza kusara mundichera
Pandakatora mbairo wangu
Makasarudza kufambira kuzviparadza
Pandakabata mwana wangu
Makasarudza kutora mukonda
Osi kumuri Kuriko kunobva kudzikisirwa kwangu kose Osi kumuri Kuriko kunokuzurwa chimiro changu chose Osi kumuri Kuriko kunobva mashoko anodzimba